mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 8 June 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana matanhatu ane gumi nemumwe 1611.
Kuna mwana unoda chikoro unodza kwanisi kuenda kuchikoro hausi mutemo wehurumende. Kana uri mutemo wehurumende ngaaubudise principal wacho timuone mutemo wacho kuti ndoupi iwoyo unoita kuti awane masimba okudaidzira mapurisa kana vechikoro vanoda kufunda. Hakuna mutemo wakaita saiwoyo.
Vadzidzi vepamukoba teachers college vanopfuura zana vanovharirwa panze pechikoro nekusabhadhara mari yedzidzo.
Pipeline yepungwe tiri kuda kuti ibenefite vanhu vemamutasa, asi dambudziko ratanga taita nderekuti pakatanga kushandwa pachiitwa project iyi zvakazodzamara zvaakuita sezvematongerwo enyika zvakaita kuti vanhu vese vanoda mvura vatadze kuparticipata muprogramu.
Vagari vekwamutasa vanoda kuti vakwanisevo kushandisa mvura iri mupombi inopfuura nemunharaunda mavo ichiendesa mvura kwamutare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vabe chiuru chine mazana matanhatu ane gumi nemumwe 1611 zvichitevera kufa kwevanhu vashanu nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokutanga yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana matanhatu ane makumi masere nezvisere 688,696. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana matatu nemakumi masere nezvishanu zvine mazana maviri ane makumi manomwe nevashanu 385,275. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvipfumbamwe zvine mazana maviri ane makumi matatu nevasere 39,238. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvipfumbamwe zvine mazana manomwe ane makumi mana nevatanhatu 36,746. Mukoba Teachers College inonzi yakavharira panze zana revanodzidzira kuita varayiridzi kuti vasapinda muchikoro kunofunda. Vadzidzi ava vanonzi vave mugore rechitatu rekudzidzira urayiridzi pachikoro ichi, asi vakavharirwa panze nemukuru wechikoro ichi Amai Florence Duve, avo vakaudza bepanhau reChronicle kuti umwe neumwe wevadzidzi ava ane chikwereti chinoita zviuru makumi maviri emadhora $20,000 anofanirwa kubhadharwa kuti mudzidzi abvumidzwe kupinda muchikoro. Tatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro uye pataenda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Asi tabata vanodzidzisa paDuffry University kuOhio uye vanoruzivo rwekubatsiravo vamwe vana vechikoro nemari dzechikoro muZimbabwe. Muzvinafundo Elliot Masocha avo vanoti hurumende haina mutemo wakadaro sezvo kubva kare yakarambidza kudzingwa kwevana vechikoro pamusoro pekutadza kubhadhara mari dzechikoro. Muzvinafundo masocha vanoti panofanirwa kuve nenzira iri nani yekugadzirisa nyaya iyi sezvo vana vechikoro ava vari nhaka yenyika, vachiti hazvina maturo kudzinga mudzidzi ave padyo nokupedza dzidzo yake.
Ndinozviwa kuti vana vechikoro vari kudzi vari vatidhiwa kudzoka kuti havangakwanisi kutora malecture nokuti havana kunge vabhadhara mari dzinosvika kuma 20,000 uko mapurisa achizenge achizodavidzwa kuti vadzivirire vana ivavo kupinda chikoro. Zvinhu zvakaipa chaizvo nokuti dzidzo inofanira kunge iri kodzero yavanhu munyika ipi neipi zvayo, nokuti vanotodzidza ndo vaya vatinoti iinvestimendi yenyika. Vana vane chido chokufunda kuti vagozobudiririsa nyika. Haisi mhaka yavo kushaya mari yokuenda kuchikoro. Hurumende ngaisatumira mapurisa kana iye principal kuti vana musadzidza, nokuti kana vakasadzidza handivo here vanozoita mbavha dzinozotibira kana kudini, nokuti vanenge vachishaya kuti vodini. Vana vatoratidza kuti vane chido chokufunda, ngavasapotewe nomunhu wese. Ri kubvira hurumende vaone mari yavangavabetsera, kana kuti ngavarambe vachienda kuchikoro vozoonekwa pavachazondopedza kuti ngavabhadhara vachiita zvishomana zvishoma. Saka haiti tsika yakanaka chaizvo izvozvo zvokuti kumubereki wega wega kuti anzwe kuti mwana wakona kuenda kuchikoro, nokuti mubereki haana mari hazvitarisirwi kuti zviitikwe munyika yakaita seZimbabwe.
Munoona sekuti dando ratorwa iri nomukuru wechikoro uyu ndiwo mutemo wehurumende here? Pane imwe nzira yaigona kudai yakashandiswa here kuti vana ava zvavava padyo nokupedza vapedze vagozotaurirana kana vana vapedza?
Pane nzira dzakawanda chaizvo chaizvo. Tinotoziva isu kuti kumahigh school kuhurumende yakati hapana mwana unofanira kunge achidzingwa chikoro nokuti haana kukwanisa kunyora, haana kukwanisa kubhadhara fees. Hapana mwana unofanira kudzivirirwa kunyora zama. Saka mutemo iwoyo wekumasecondary schools unogokona kuzoapplywa sei kumakoreji. Mutemo unofanira kunge kuvapo nokuti dzidzo ikodzero. Munhu achidzidza haazvidzidziri yeyega, unozvidzidzira kuti akazowana basa unenge achizosevenzerawo nyika achibhadhara matax. Saka mutemo wehurumende unofanira kuvipo kuti aiwa, hakuna mwana unoda chikoro unonzi haakwanisi kuenda kuchikoro. Hausi mutemo wehurumende. Kana uri mutemo wehurumende, ngaaubudise principal wacho timuone mutemo wacho kuti ndoupi iwoyo unoita kuti awane masimba okudaidzira mapurisa kana vechikoro vanoda kufunda. Hakuna mutemo wakaita saiwoyo. Saka hurumende ngaizviongorore izvozvo kuti vakuru vezvikoro havafaniri kungoita zvavanoda nokuda kune umwe munhu unoshaya. Vaidero vakwanisa kana kupema kumabhizinesimeni kuti aiwa tina vana vakati, ngavabhadharwewo zvakati, vaiwana vanhu vanokwanisa kubhadhara, isu taikwanisa pamwe kukanda tumakwini kusvika yakwana mari yavana ivavo.
Avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Vagari vekwamutasa kunharaunda yeKerera vanoti vari kufa nenyota makumbo ari mumvura sezvo vasina mari yokubhadhara kuti vakwanise kuwana mvura yokunwa nekushandisa mumadiridziro avo, kunyange paine pombi inodarika nemunharaunda mavo ichiendesa mvura kuguta reMutare. Misha ingangosvika kana kudarika chiuru iri kuda kuwaniswa mukana wekushandisa mvura iri kubva murwizi Pungwe iyi. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Meya weguta reMutare vaBlessing Tandi vaudza Studio 7 parunhare nhasi kuti havarambidzi kushandiswa kwemvura yavo yePungwe, asi vanotarisira kuti vanoda kushandisa mvura iyi vanofanirawo kuti vabvisewo muripo kukanzuru. Asi pamusangano wakaitwa nevagari vekwaMutasa zvakabuda pachena kuti havakwanise kubhadhara mari dziri kudiwa nekanzuru. Varubeni ya tanza vanoti ya vanamari irikudiwa inoshika madora makumi matanhatu nemaviri kwa Amerika. $62 pamusha wega wega. Uye ya vana kwa vanga iwa namu.
Vana vangeze kutikumbire yumi MP kana DA. Kuti tapota tita kile iyo dona mauya nepo India kana kakazukuzi. Kune devolution funds. Ziri ku devolution fund iti urile obo mu project ini. Tiba zirikane o. Gekuti andioni paine pari usumuka 62. Okay. Mumisa muno muno. Huku hiru utaza kutengwa mumisa muno. Kuzoburisa mapipes 7 muno. Hadi kupita ndo expecta utipa mwezi. Kino ite. Mi MP na DA garai pasi mutirongere ite government project.
Amai Susan Gwaze, mumwe wagare wekwa Mutasa munharaunda yeTerera, vanoti sekunetsa kuri kuita kuwana mari kuvagari. Vaitarisira kuti pamwe mumiriri wenharaunda yavo mudare reparamende vaTrevor Sarwaka, vaizovabatsira nharaunda yavo nekuvatengera kana kuvawanira vabatsiri panyaya yepombi.
Chefu kuya kwenyu, ndandiri kuchanda kagara pe. Kuya kwenyu kwamaita ndandotofunga kuti chefu kuya kwamaita. Mato ya kota la kutindiri kuzwa kuti wanu muri kubvisa mari, wanu msa bvisa mari ba, rega hindu matire nga mapombi. Prashika tu wanu, mwete kuya koti, kisho mato ya iteshu, chefu kangu, mato siya matiparira moto pajira. Chesati chita za ugara mweri ya mnomu, genye ya mvrai, taka yisanda mvrai, kufashi chita angafanika imini, nena inakadora mgane murumaini, kushanda kutenguko, mzukuru wangu ripoi, every day nda inga ndiri patengu, chwana zirikuitika, kichwana zirikuitika.
Vasari waka wachitora ni Studio 7, mshure imemusango na wakaita ni wagari. Vanoti panoda kujikiswa kuwanu, kutimvura ya vari kuda ino kwanisa kushikamu misha yavo ni nzira ipi, uye zinodiwa kuti izi kwanisike.
Chinangwa chie msanga na watada izira paterera, Ward 17, Mutasa Central. Engeri na uye kuti tibatsirane ne community yoyo. Pakuwana kwao mvura yemuna yemupungwe pipeline. Sikuzia kwenye the pipeline in the city of Mutare. Hurumende muchenjeri wayo yaka establish a base nozi zinwa. Kuti rikwanise kuzobatsiri dzama communities kuti wakwanise kuwana mvura. Saka pipeline yema yepungwe. Tirikuda kuti ibenefite vanhu vemamutasa. Asi dambudziko ratanga taita ndere kuti pakatanga kushandwa pachiitwa project iyi. Shakazo zamara zvakuita sezvo matongero enyika zvakaita kuti vanhu vese vanoda mvura vatadze kuparticipate mu program. Chakazo simudza mhepo yekuti mhanga yenhau yekuti panga pataurwa nyaya yemari dzakunzi vanhu vabhadhare kuti vajoino program yemvura. Saka inini semumiririri wenzvimbo ndakabvunzawo muchiti ndichinzwa nevekanzo tinyatso kubata kuti mari idzi ndochatinotyira ndechekuti muma programs anoitika kuma reserve pamwe pacho vanhu vanobirirwa mari dzichinoshandiswa zvisirizvo. Saka tatauya kuti tinyatse kunzwisisana nevari kutungamirira program kuti mari idzi vari kudzida dzei mari, uyezve kuti vamwe vanhu vane chidakwa-dakwa chekupindawo muproject vanopinda sei.
Vasari waka vanotiwo mari iri kubva kuhurumende yakanangana nekupa matunhu masimba inokwanisa kushandiswa pachirongwa ichi.
Svika pakuwirana kuti meeting idaidziro newe committee vanhu vese vauye vemapato ese dzepoza tisikutarisa matongerwo enyika tikutarisa vanhu vese vauye vanyorese kuitira kuti macalculations emapipe nezviri kudikana ashandiswe mafigures ari correct nekuti zvazvashiragidza ndezvekuti vanhu vakawanda mari inoderera, vanhu vakaita mashoma mari inowanda. Saka ndozvinhu zvatatichingosimbisa program yekupa vanhu mvura mamutasa ibudirire. Zvimwe zvatawirana zvakare ndezvekuti kuri kuya ma devolution funds. Saka ndo imwe project inofanirwa kuti iwane rubatsiro kubva kuma devolution funds pane kuti vanhu varambe vachingopinza muoko muhome bozi mari dzacho dziri kudikana havasi vese vangakwanisa kudzibudisa.
Sachigaro webato rezano PF kumutasa district va Joseph Ziwewe vanoti vanofara nekubatira pamwe kwevagari venharaunda mukuedza kupedza dambudziko rakatarisana naro iro rave nemakore anechitsama risati ragadziriswa. Mukuru weZimbabwe National Water Authority Zinwa Save Catchment Area Manager Engineer Titsimu Yambo vanoti bazi ravo richatoda kuita musangano nevagari richiburisa pachena kuti havazi ivo vari kuda kubhadharisa mari sezvo Zinwa isina chekuita nenyaya yekubhadharisa mari iyi.
nevanhu ivavo noti station yacho toda kuona kuti hainga toro iovha here nezinwa histori nyaya isati yapera tatakati vanhu ngavambomire kubhadhara ma$62 iwavo
hatina kukwanisa kubata mukuru wekanzuru yemutasa district vageorge bandure sezvo nharembozha yavo yange isiri kuita pombi yepungwe yakagadzirwa muna 1996 nekambani yesikanisika yekunorway izvo zvaitarisirwa kupedza matambudziko ekushomeka kwemvura muguta remutare iri asi izvi harisati zvakwanisika sezvo dzimwe nzvimbo dzemuguta iri dzasedanga mvura gemboki federation nekumaindastry enyakamete kuchi kunetsa mvura ndakamirira studio 7 kwaterera mutasa central ndini lweda mwoyo
veruzhinji munyika vanoti vasuwiswa zvikuru nekushayika kwemutungamiri wesvondo yesynagogue Church of All Nations Prophet T.B. Joshua avo vakashayika nemugovera mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi
svondo yesynagogue Church of All Nations kana kuti SCOAN yakazivisa nezvokushaya kwemutungamiri wesvondo iyi Prophet Tomitope Balogun Joshua avo vanga vachizivikanwa nekunzi Prophet T.B. Joshua veruzhinji muHarare vakaita samai Helen Muganiwa vanogara mumusha weHatfield vanoti vakamboenda kuNigeria kuchechi yeSCOAN vachirwara vakanobatsirwa naProfet T.B. Joshua amai Muganiwa vati varwadziwa zvikuru nekufa kwaProfet T.B. Joshua vachiti kufa murayiro waMwari gari wokuchitungwiza muzvare Nelia Zvandasara vanotiwo Prophet T.B. Joshua munhu anga achishumira Mwari ari pachokwadi vachiti mazuva ano kwazara maprofita enhema amai Zvandasara vati Prophet T.B. Joshua vaiva muprofita aipatsanangudzo dzezvinhu zvinoitika
tarwadziwa zvikuru nekufa kwaita Prophet T.B. Joshua mwoyo yedu haina kugadzikana takatarisana nemaprofita enhema mamwe ariko mazuva ano ka inini muono wangongorwe kuti Prophet T.B. Joshua nemaprofita avo vamwe vaitera mumashure mavo vainzi mawise men vaya vanga vari vechokwadi
mutungamiri wesvondo yeTehillan Christian Network Bishop Sam Malunga vati varwadziwa nekufa kwaProfet T.B. Joshua avo vavati vakararama upenyu hwavo hwese vachishandira Mwari pamwe nekubatsira vanotambura
vaT.B. Joshua munhu akapuwa mukana wakanaka naMwari kutsika nyika yeZimbabwe pane imwe nguva yakatsaukana vakasvikawo zvakare kuVic Falls pavakanga vashanyira nyika yeZimbabwe nguva yazvakabuda mumapepa nhau nezvivhitivhiti kuti vakanga vashanyira Zimbabwe saizvozvo tinochema pamwe chete nevana veSCOAN vatendi vesangano ravo tochema zvakare nevana vekuNigeria vari muno muZimbabwe nevariko kumusha uyezve tinochema neAfrica yose kuti tarasikirwa zvikuru nababa wezvitendero baba wezvinamato
Bishop Anselmo Magaya vesvondo yeDivine Destiny vaudzawo Studio 7 kuti pane zvakawanda zvingadzidzwa neveruzhinji mukufa kwaProfet T.B. Joshua
saka zvinoti zvinotyisa zvinovhundutsa asi chinhu chikurukuru chatinodzidza parufu urworwo ndechekudai so chokutanga chimwe chezvinhu T.B. Joshua chanengada inini kusimbisizana nezvacho chaaizikanwa nacho yanga iri nyaya yecharity ndinonzwa kuti aibatsira vanhu vakawanda chaizvo mushumiri hwake saka chidzidzo ichocho chokuti ngatiitei zvatinofanira kuita sevanhu nokuti nguva yedu yokubva panyika pano haina anoziva
Bishop Magaya vati yave nguva yekuti mumwe nomumwe azvigadzirire denga dzvene rake vakakurudzira vamwe vatungamiri vedzisvondo kuti vatungamidze Jesu Kristu mumabatiro avanoita basa sezvaiitwa naProfet T.B. Joshua zvichakadai mufundisi wesvondo yeProphetic Healing and Deliverance Ministries Prophet Walter Magaya avo vanoti vanga vachiona Prophet T.B. Joshua sababa vavo vaudza bepanhau reHerald kuti varasikirwa zvikuru nekufa kwaProfet T.B. Joshua vachiti vaiwanzotaura mambakwedza nguva nenguva vachipangwa mazano naProfet T.B. Joshua vamwe vatiwo varwadziwa nerufu urwu ndiProfet Hubert Angel vanotiwo vaimboshanda nemufi Prophet TB Joshua vanga vachiteverwa nevanhu vakawanda pasi rose avo vaitevera mharidzo dzavo pachivhitivhiti cheEmmanuel TV. Mhuri yemushakabvu yati ichazivisa urongwa hwekuradzikwa kwavo munguva pfupi iri kutevera. Prophet TB Joshua vasiya mudzimai Evelyn nevana vatatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Vatungamirai madzokere nava last maengahama avo vachangobudiswa mujeri mavakagara kwemakore masere pamusoro pemhosva yavasina kupara. Nezuro vakaudza vatori venhau kuti havatsigiri MDCT inotungamirwa nava Douglas Monzora, vachiti vamonzora havana zvido zvevanhu mumwoyo uye vanoita zvavanoda ivo kwete zvinodiwa nevanhu. Vaviri ava vakati vanotsigira MDC Alliance nava Nelson Chamisa. Chronicle rine nyaya inoti musori Ernest Tekere anonzi akatora mifananidzo yevaimbove mukuru wekereke yeRoman Catholic muBulawayo Archbishop Pius Ncube vachiita zvepabonde noumwe mudzimai akawanikwa akazvisungirira muhofisi yake muBulawayo nezuro masikati. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinokuona mukoma jonga naona mukoma tomuka wande papo wadzine research Joseph. Sitofara chose kuno tiri kuno South Africa tofara zvisingaiti. Tinongoti kuona Zimbabwe tofuna kurudzira kuregister kuvota tivotere zvinhu zvinokwanisa kuti mangwana tive vanhu vanorima zvakanaka, kuti tive vanhu vanokwanisa kuti tive tichifara tiri munyika yedu zvako. Muongorore zvakanaka naka pamavhoti apo, mone mumwe ngasimuke avhotere bato anoona kuti bato iri rinokwanisa kuti riende mberi pane kuvhotera, kana kuti MDCT kana kuti iyo yamadhuku iyo. Zvimapati izvozvo zviviri izvozvo zvimapati zvinodzosa nyika kumashure, zvinopa ZANUPF simba rokuita zvainoda munyika yedu. Saka izvozvo hatizvikurudziri. Tinongoti kana uri mwana weZimbabwe chaiko chaiko unoda kuti nyika yako ichinje, tsvaga imwe pati iri nani pakutsvaga budiriro munyika yedu. Tofanira kubatana pano muZimbabwe tiite chimwe chinhu chete tigone kubudirira muhondo yatinayo, nekuti ZANUPF yakatobva kure ichizama zvese ichiita zvese ichikonewa, ichitaura zvainoda. Painokonewa inotsvaga kupomera vamwe mhosva pasina mhosva. Kukonewa kwayo ndiko kunoitira kuti itadze kana kuti ishandisa simba zvisizvo.
Makadii popa Studio 7, makadii mose vana mukoma Jonga, vana mukoma Tanunoka, vana Sisimavhi. Tinokupazisai nemufaro, makasimba here? Ndoda kungopindurawo mataura ari kuti vanonzi vapersistent kwanyanyawo. Chekutanga ndechekuti Chibagwe chinorimwa muZimbabwe, chinorimwa chero nemunhu asina kana mombe zvayo. Chero nemunhu ari mutown ane panorima Chibagwe, ane kamunda kanorima Chibagwe. Chibagwe chikarimwa nemunhu wese, munhu wese akava nacho, achichatengwa achisina demand. Ngavatarise makore ekumashure angasinganayi mvura kuti Chibagwe chaidhura. Chaidhura nekuti mvura yanga isina kunaya, kwangu nenzara munyika. Handika iko zvinozi mvura yakanaya munhu wese akarima Chibagwe. Saka kana chikadzika mutengo, chiri kudzika mutengo nekuti hachisisina demand. Chikaita demand izvezvi munhu achichitorwa nevanhu vane mari mari vaiva vachizochitengesa nemutengo unorwadza unodhura. Handitika inyaya yekuti charimwa muZimbabwe chirimo mvura yakanaya, ndosaka chidzika mutengo, kwete kuti anjiri kudzika nekuti maprize auction system ari kupiwa mamwe mabhizinesi mari zviri kubatsiridza kudzika kwemutengo yezvinhu. Ngavatauri kudzika kwemataxis. Handika ngavatauri kudzika kwemainsurance emota. Ngavataure kudzika kwemarendhausi ezvinozvi isusu kuya running business. Handitika tiri kurana business nemabotique mashops, marendhausi edu izvezvi kutaura kwandiri kuta kunokumuka doma ari kuita ma$450 per month izvezvi. So handitika kudzimba dzatinogara ma$50 muwevhali. Handiti mungunza. Saka zvinhu zvese izvi zvakazvichidhurira isusu, ndo inonzi cost of living iyoyo iri kutiomera isusu sevagari sevararami. Saka vacho vari kutaura kuti tadachirira nherera, nherera dzacho dziri kurerwa ndedzipi?
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei ne Studio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai vatereri ve Studio 7. Ine ndini Mike Hove. Ndinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki che The Connection nasi manheru na 8 PM. Muchirongwa chanhasi tirikuendera mberi tichizeya nyaya yechirongwa chehurumende chekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19. Tichatarisawo mabasa ari kuitwa nevechidiki akanangana nekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekupedza huori munyika. Muri Zimbabwe musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica amai Kamala Harris nezuro vakaita rwendo rwavo rwekutanga kunze kwenyika somutevedzeri wemutungamiri wenyika. Mushure mokusimuka ndege ya amai Harris yakadzorwa panandere ndege mushure mema minutes makumi matatu zvichinzi pane zvimwe zvaifanirwa kugadziriswa pandege yavo. Pavakasvika kuGuatemala, amai Harris vakaita musangano nemutungamiri weGuatemala vaAlejandro Gemartai ndokuzoitavo musangano nevamabhizimisi nevakuru nevatungamiri vevanhu munyika iyi. Vachiti America neGuatemala inyika dzakabatana, amai Harris vakati zvinokosha kuti pakutanga usahwira hutsva uhu vavone zvinhu zvinokosha muusahwira uhu. Zvondo rapera, amai Harris vakati vachishandisa rwendo urwu kuti vakurudzire vaGiamattei kuti vabatsire vanoda rubatsiro mukurwisana nenzara kubudirira munyaya dzezveupfumi zvinove zvimwe zvezvinhu zvinonzi ndizvo zviri kukonzera kuti vanhu vatirimuke vachiedza kuenda kuAmerica. Vachibva muGuatemala, amai Harris vakaenda kuMexico City uko vachasangana nemutungamiri weMexico vaAndres Manuel López Obrador nasi chipiri. Rwendo rwaAmai Harris rwakanangana nekukurudzira vanhu vemunyika dzekuchamhembe kweAmerica pamwe chete nevatungamiri vadzo kuti vanhu vasauya kumiganhu weAmerica vachiedza kupinda muAmerica zvisiri pamutemo. VaBiden vakadoma amai Harris kuti vave ivo mukuru muhurumende yavo anoona nenyaya dzokupinda nekubuda kwevanhu munyika kana kuti immigration. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana matanhatu ane gumi nemumwe 1611. Vadzidzi vepamukoba Teachers College vanopfuura zana vanovharirwa panze pechikoro nekusabhadhara mari yedzidzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.